Vagari ava vanoti kutengesa nyuchi kwave kuwanisa uchi hwavanotengesa vachiwana mari uye nhamo pamwe nekuvabatsira kudzinga dzimwe mhuka dzesango dzakaita senzou idzo dzaimboparadza zvirimwa zvavo. Vagari ava vanoti vave kuisa mikoko yenyuchi pedyo nedzimba nekumicheto yeminda senzira yekutanda mhuka idzi. Mumwe ari kufara kuti akakwanisa kushandisa nyuchi dziri mumikoko yaakaisa kuminda nepamusha kudzinga mhuka dzaimboparadza zvirimwa zvake ndiva Kelvin Rwambiwa vekunyamakate.
Nyuchi dzinotibatsira kurwisa yatoti human wildlife conflict. Tinogona kuisa apiari yedu pamaentrance corridor sandi yemhuka. Mikoko yakangokolonaizwa zvoro kuti mhuka dzidi hadzikwanisi kupfuura nepane nyuchi.
Vari Hwambiwa vanoti pamusoro pekudzinga mhuka, nyuchi dzinoita kuti gore wande nekuda kwekufambisa mukume unenge uri muzvirimwa kana mumaruva dzichiisa mune zvimwe zvirimwa zvavo kana kuti cross pollination.
Nyuchi dzinowedzera pollination again.
Vamusafare Mangezha vanove mugari wekumbire mudunhu remashoreline central ndemumwe wevarimi vari kuwana cheuviri kubva mukuchengeta nyuchi. Vanhu vakaita savaBenson Mutakati vekukaribha vanoti vari kurarama nekutengesa uchi asi vanoti havabvumidzwe nemutemo wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kupedza uchi hwese mumukoko pavanohumora. Mukuru wechirongwa chekuchengetwa kweuchi mumatunhu madiki ekariba nehurungwe kumashonaland west uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheuniversity of zimbabwe vaelmon lomo vanoti kuchengetwa kwenyuchi kunoderedzawo kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe anotungamira chirongwa ichi kumashonaland central vachishanda nerimwe sangano rinoshanda neUNDP varichmond zihome vanoti vagari vanosvika mazana mashanu vabatsirika nechirongwa chekuchengeta uchi mumatunhu emashonaland west nemashonaland central vachiti vari kuenda nechirongwa ichi kune mamwe matunhu emunyika munguva pfupi iri kutevera.
Vabereki vari kubatsirika pakuwanawo tikavapa mikoko tovatraina kuti mikoko ino zvinomanejwa sei zvedikitini nenyuchi dzinopinda mumikoko vawanawo huchi vachadyawo huchi hunobatsira zvakasiyana siyana.
Mutauri weenvironmental management agency kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nhariswa vanokurudzira kuchengetwa kwenyuchi vachiti zvinoitawo kuti vagari vachengetedzewo masango kubva kunjodzi yemoto.
Kuti sango rinoiswa mukoko yenyuchi haritemwe miti, sango rinoiswa mukoko yenyuchi zvakare haritsve, nekuti community vagari vakaona richitsva vanonodzima, nokuti chavanoona mikoko yavo, asi isusu chatinoona kuchengetedzwa kwesango notupukanana twakasiyana siyana tinogaramo.
Vanochengeta nyuchi havakurudzire kushandisa moto pakukohwa huchi hwavo uye vanodzidziswa kushandisa hutsi chete kana kupfeka mbacha dzinodzivirira kurumwa nenyuchi. Varimi vakawanda munyika vasiri pasi pezvirongwa vanonzi vave kupindawo mukuchengeta nyuchi senzira yekuwana nayo cheuviri kunze kwekumirira kutengesa zvemumunda kana mumapindu. Munyika munofungidzirwa kuti mune varimi vari kuchengeta nyuchi zvemhando yepamusoro vanodarika zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000. Vanonzi vanonyanyotenga huchi vanowanikwa munyika ndevanogadzira zvidyiwa zvakaita semakeke, vanogadzira mishonga yekunakisa ganda nevhudzi, pamwe nevanogadzira mishonga yekurapa, pamwe nemishonga yebhutsu nekuchenesa mudzimba nezvimwe zvigadzirwa. Asi nyuchi dzinonzi dziri kuderedzwa uwandu hwadzo nemimwe mishonga inonzi iri kushandiswa nevarimi kuti vawane gohwo rakakura inosanganisira yekuuraya tumbuyu, kuuraya sora, yekukudza zvirimwa nemimwe yakadaro. Humwe huchi hunowanikwa munyika hunonzi hunochengeswawo kunze kwenyika. Ethiopia yo inonzi ndiyo ine uchi wakawandisa mu Africa ndiyo inonzi inonyanya kutenga uchi kubva kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.